I won't be afraid, for you are my refuge, my strong tower, oh God. I won't cry no more, ndimi simba rangu, musimbisi we hana yangu baba. Ndimi muna pisa misoti yangu, ndimi muna sandura nkano we upenyu wangu. Ndimi muna pisa